very good evening. You are listening to Studio 7 Live Talk on Wednesday, May 25th, 2022. And this is Chris Gandhi.
And I'm Marvelous Mflanganya, who you're broadcasting from my home in Washington, D.C.
Yes, we would like to inform our listeners that due to the coronavirus pandemic, we are not able to broadcast from the studios. So you will not be able to call in since we are broadcasting from our homes.
Thanks for joining us. You're listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we're talking about Africa Day.
We are also going to look at the Davos World Economic Forum in Switzerland, which President Emmerson Mnangagwa is attending. Tomorrow, he's expected to meet Zimbabweans living in the diaspora.
We're also going to be looking at Africa Day, formerly African Freedom Day and African Liberation Day, the annual commemoration of the foundation of the Organization of African Unity on the 25th of May, 1963. It is celebrated in various countries on the African continent as well as around the world. The organization was transformed into the Africa Union on 9 July 2002 in Durban, South Africa, but the holiday continues to be celebrated on the 25th of May by many African countries, including Zimbabwe.
And we are also going to look at the delimitation of constituencies, wards, and other electoral boundaries.
The exercise signals the start of the electoral process that will see the end of voter registration at the end of this month.
Of course, marvelous, si kangelege, si ngusege, abalaleli bethu ukuthi namhlanje ke silendaba ezimbalwa esixoxa ngazo, sixoxa ke ngodaba lwe Davos World Economic Forum, lapho ke okulomongameli Emmerson Mnangagwa. Yes, siyabona ubana uMnangagwa kusasa ukhangelelwe ukuthi uza xoxa lesizalwane zeZimbabwe ezihlala phetsheya. Sizakhangela njalo udaba lwe Delimitation Commission, lapho okutshengisa ukubana hayi ukhetho soluseduze soluza kwenziwa. Siyabona ukubana abaningi ababhalisanga ukuthi bavote, ikakhulu ezigabeni zabo Matabeleland, lapho okulabantu abalutshwana, okutsho ukuthi kuzaba labameli abalutshwana, ama-members of parliament kunye lama-councillors kwezinye indawo. Yes, khona ke indaba esikhangela ngazo ezimbalwa lamhlanje. Yes, sizaxoxa silabahlonitshwa bethu njengensukwini. Sizakhangela basincedise nje ukuhlaziya, sikhangela ke le Zim Expo. Izim Expo ke ngumdlalo wamaZimbabwe abavela eZimbabwe oyenziwa emazweni atshiyeneyo ngapha kwele Melika, uzenziwa nje kusukwana ezilandelayo. Marvelous
ayiwathi nokuthingamiza inemufaro nasi nemiswe chitatu kudai apo tenge tiri kutarisa zvakawanda zviri kuitika. Tenge tiri kutanga tichitarisa isu zviri kuitika kumusangano mukuru World Economic Forum uko Paris zvino, kuine mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Uyezve vakatarisirwa kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara izvo kunze kwenyika kumusangano uyu uri kuitwa iwo kuDavos. Vazhinji vamwe vemapato akazvimirira vanga vari kushora kuti Zimbabwe ingadai iri kutanga yagadzira zviri kunetsa zvinetswa zviri munyika pane kuti vawanikwe ivo vachienda kumusangano uyu mukuru weDavos. Asi bato rezanuPF nevanotsigira vari kuti ivo zvakakosha kuti vange vari kumisangano iyi sezvo vari kuedza kukwezva nezvemabhizimusi vari pasi rose. Tichange zvakare tiri kutarisa isu zvichange zviri kuitika imo muno muAmerica kunzvimbo yeCincinnati kuOhio, uko tichaona kuine musangano mukuru weZim Expo unobatanidza vemabhizimisi vari muno muAmerica nekuCanada, apo vachange vari kuratidza zvavanoita imo muno. Uyezve muzinda weZimbabwe uchange uriko ikoko uchibatsira vanoda magwaro akadai semapassport nezvimwe. Tiri kunzwa zvakare kuti pane zvizhinji zvichange zviri kuitika pamusangano iwoyu, saka tichange tiine vanyarikani vedu vachauya vachitiudza kuti zvakamira sei. Tisingakanganwe zvakare kuti nhau dzatichangobva kutambira ndedzekuti tiri kuona kuti nyaya yesarudzo regore rinotevera yasvika kwamvura yacheka makumbo, apo tinoona kuti munyika zvataurwa izvo kuti kwatotanga pari zvino kuitwa iye inonzi delimitation section ima constituents nema wards nemamwe maboundary ezvinoita nezve sarudzo izvi zvinoratidza kuti aiwa tatotanga kuti tichitarisa kuti sarudzo idzi dzemuna 2023 adzichiwanikwa idzo dzichizowanikwa vanhu vachizomira kunyoresa kuvhota panguva iyo sangano rezek vari kumasvingo vakazivisa kuti madzimai havasi kuenda neuwandu hwavo kunonyoresa kuvhota saka tange tichizeya nyaya iyoyi kuti zvinorevei zvatiri kuona zviri kuitika izvi nyaya takatarisa kuti sarudzo idzi dzichange dziriko gore rinouya asi nhasi chechirongwa chinotarisa zviri kusangana nezvizvarwa zvezimbabwe zviri kune dzimwe nyika tine gango tichange tiri kutarisa zvakawanda zviri kutarisana nezvizvarwa zvezimbabwe Chris.
Yes, marvelous. We have our first guest here. I will leave you to introduce him and talk to him.
Aiwa tina tabataona tine mnyarikani wedi wakutanga. Vatawanda jokora vebato re Citizens Coalition for Change. Tabataka tanga chiva vunza mfunzo wekuti. Nona kutiva mnangagwa kandishino variku ugo aye Davos ugo kuine musangano mukuru we World Economic Forum. Munoona pane zvichabuda here pa musangano uyu. Imemaka rasangano renyu iri are Citizens Coalition for Change.
Tinotenda makadi Tete Marvelous, makadi Mukoma Gande, makadi muri yeZimbabwe yakateerera. Vatiri kuvaona vamunangagwa variko kuDavos nevamwe asi isu hatione kunge pane chinonyanya kubuda chakanaka tichitarisa kuti Zimbabwe yacho zvinhu zviri kuitika muZimbabwe zvinoita kuti vanhu vanenge vachida kuti vauye kuzoita zvemabhizimusi vabva vatya vabva vavhunduka kuuya tenge tichitarisa isu nyaya yemahuman rights record eZimbabwe kuti vanhu vanongopondwa vachingosungwa zuva nezuva hakuna munhu anoda kuuya kuzoinvesta kune nyika yakadaro iyoyo wotarisawo zvakare nyonga irimo panyaya dzemari kumabhanga uku kuti kunoudzwa kunzi munhu anongomuka achiti hakusina anokweredesa vanhu mari mangwana yonzi yakukweredeswa mangwana kobva kwanzi ava ndo vaakukweredeswa ava vakwereteswe saka zvinhu izvozvo zvinoita kuti vanenge vachida kuti vauye kuzobatsira Zimbabwe kana kuti vaite mabhizimusi muZimbabwe vabva vavhunduka vabva vatya kuti uku kunyika uku hakuna mutemo hakuna rule of law munhu anongomuka achiita zvaanoda totarisawo zvakare kuenda kwavanoita kwacho Zimbabwe inoshandisa mari yakawandisa kuenda kumusangano yakadaro kupfuura dzimwe nyika dzose dziri muAfrica unongochitarisa kuti Zimbabwe iri kutotambura haina kana mari asi ivo vanotora mazimari ipapa vakafamba neprivate jet yavanga vaine vanhu over 60 people tasitototarisira kuti vanenge vakatowanda vanhu ivava vanenge vachipiwa about $10,000 yepe diem saka ukatarisa mari dziri kuburitswa munhu achienda kumusangano wakadaro wotarisa kuti pane zvinobuda here ipapa vanhu vanenge vachivhundutswa nemashoko aka wanda wanda vachitaura kuti kwaita madeals e55 million kwasainwa deal re$1 billion iyoyo igaro ziva tagara tichivaziva vamunangagwa nezanu PF kuti vanonyepa vanoreva nhema vanonyepera vana veZimbabwe kuti kwaitwa deal rakati kwaitwa chinhu chakati wozoona muZimbabwe macho mwedzi miri mitatu gore du hapana chaonekwa hapana chabuda vanhu taakuzviziva kuti vanenge vachingoita zvekubata vanhu kumeso zvikuru sei kana taakuenda kusarudzo saizvozvi saka hatione kunge pane chinobuda ikoko tiri kuvaona vamunangagwa vachimira nevarungu vachigara navo vachidya navo vachiita sei asi president Chamisa vakangonogara nemurungu mumwe chete yobva yatonzi vachamisa vatengesa saka woshaya kuziva kuti zvinombofamba sei vamunangagwa vanobvumirwa here kunogara nevarungu vachitaura navo vachitengesa zviri kuitika muZimbabwe vachamisa havabvumirwe saka nyaya iyoyo yoda kuti tidzidzise mazimbabwens vazvione kuti munhu ari kutotengesa nyika ndivo vamunangagwa nekuti vanopa vanhu ivavo mabusiness deals mukatarisa nyaya yepomona dump site yakapiwa kune vanhu vekunetherlands asi inyaya yaikwanisa kungogadzirwa nemazimbabwens tine mainvestors tine vanhu mazimbabwens ane mari ari muno mudiaspora neari muZimbabwe anokwanisa kupiwa madeals akaita seekupomona asi ari kupiwa munhu wekunetherlands saka ari kutengesa nyika ipapo ndiani wotarisa zviri kuitika kuchiredzi minda yevanhu iri kupiwa varungu kwa mtogo minda evanu ili kupiwa varungu shinzi varungu ya kuzogadira matombo kuwange makao na machaina achipinda achino rima nekugadira nekuita mining muwange national park vanhu vese varungu uzwa na vamu Nangagwa saka wozoshaya kuti vachamisa vanenge vakunzi ndeve varungu pakuti tikutoona isu kuti vamu Nangagwa ndo vari kuendesa nyika kuvarungu vachisiya kupa vana veZimbabwe ivhu ravo nezvikwanisiro zvinoita kuti nyika yedu ienderere mberi.
Maybe let me just come in then and just ask in English that, but what is wrong with the president going to Davos and try to re-engage at this particular moment in time? We've seen other leaders are going, like Paul Kagame from Rwanda and other countries from Africa.
There's really nothing wrong if there will be anything that will come out of it. We are not opposed to him being there, but we are opposed to him taking the biggest delegation, you know, going there, because he hires a private jet that cost over $1 million, and he takes over 60 people that are paid per diem, and all that money is taxpayers' money. How does the poorest country in the world end up taking the biggest delegation to all the meetings that they attend? Zimbabweans have been crying about that. They've been crying foul about that. So if Mnangagwa is a listening president, he should have by now listened to the cries of the citizens and reduced his delegation. And then secondly, for him to be able to go to those conferences and attract investment, he also needs to fix the things that are happening in the country. The Mnangagwa's human rights record is appalling. He continues to harass people, he continues to arrest people arbitrarily, and he continues to abduct members of the opposition, and some are even being killed. And that alone will deter any investors that they will be talking to there. No investor wants to go to a country where there is chaos, where there is no stability. And also, it needs to be in a country where the monetary policies are changed overnight, like what recently happened where the Mnangagwa just declared that there is no lending. And then after a day, after an outcry, he changes again, without lending to certain people, to certain business people. You know, there's no country that will survive without lending. Every business people, every business company, they need financial support. They need banking loans. What other countries are actually doing is they actually offer subsidized loans, or they offer cheap loans with low interest rates, you know, so that they attract international and local investors. But that's not what we are seeing in Zimbabwe. So even if we waste money going to Davos, and then the conditions in our country are not conducive to an environment that attracts people to come and put in their money, you will find out that we will continue to lose millions, but in return, there is nothing that comes from that investment that would have put in. We have seen Emmerson Mnangagwa and ZANU-PF going to conferences, and they announce, you see headlines in Herald saying they've signed a $55 million deal, they've signed a $100 million deal. But at the end of the day, you see that there is nothing that comes to the people of Zimbabwe. If there are any deals that are signed, it's shady deals, like the one that we are seeing at Pomona dam site, where a non-existent Netherlands company that was with Nguai, you know, that person who was involved with COVID-19 funds, he is involved with the same company that swindled Zimbabweans $60 million. That's the company that was given the deal at Pomona dam site, where that company that is non-existent, that we don't even know about, that is fraudulent, that has defrauded us before, is being paid $22,000 a day, you know, by the city council. The city council was forced into this deal by July Moyo on the instruction of Mnangagwa. So these deals do not mean anything to Zimbabweans, because They do not come down to Zimbabweans. And in any case, we have Zimbabweans that are capable of investing in Zimbabwe. And we think these people should actually be given first preference. You know, we have seen reports that pinpoint, you know, the Triple C leadership, President Chamisa, Vice President Naibiti, that they are dining with white people. Whenever President Chamisa meets with a white person, there is chaos, there is havoc. ZANU-PF starts, manufacturing their own propaganda. But we see Emmerson Mnangagwa with white people and actually going on to give them these lucrative deals ahead of Zimbabweans. We saw what happened in Chirezi. Land was taken away. In Mutoko, Zimbabweans have lost their land. In Wange, a national park has been converted into a mining proprietary. And that's not what a patriotic Zimbabwean would do. A patriotic Zimbabwean will prioritize Zimbabweans first. But we are seeing Emmerson Mnangagwa prioritizing the West. The West are being given the land, they are being given mineral deals, they are even being given these Pomona deals. That should be done by Zimbabweans.
Thank you so much. Marvelous, we have a number of guests lined up. Before we go to the guests, since today is Africa Day, let's take a listen and watch this video that shows some Kalanga dance moves. I'm sure you love it, Marvelous. And stop there. Thank you so much for that video, Mr. Difa Wachapi Bango. He's here with us. And before we go to the other guests, we have Dr. Mavaza and Mr. Manjepwa. They are all waiting here. But let's hear a bit from Mr. Difa Wachapi Bango. That was a nice song there. Can you tell us a bit more about that, Mr. Bango?
Thank you, Mr. Kande.
We have a number of guests. I think we'll start with Dr. Mavaza. I know you were listening there on the tail end of Chief Sosa's statement there about Davos and what's going on there. What's your take?
Thank you so much, and good afternoon, Zimbabwe. I've read just a part of what he says, but let me just respond. In Davos now, actually, we've just gone outside the conference center. That's where I'm sitting on. It is a pity that Chief Sosa and his MDC cahoots or Triple C cahoots don't understand the international world. Zimbabwe is here as Zimbabwe, not as ZANU-PF. So we are not dining with the white people as a party. It is the nation, Zimbabwe, which is actually sourcing funding, sourcing investments for the country, not for the party. You had never seen ZANU-PF going out of the country addressing people for fundraising, like what Chamisa did on Monday, addressing people in South Africa, some embassies for fundraising. We are not fundraisers as a party. ZANU-PF as a party, we work from home. We are a national party. We work with nationals. We are not traitors. We don't sell our birthright because of anything. What is happening at Davos? It is not only for one country. The world is here. We've got big business people here. We've got business people from each and every country. We've got the Chinese, the Americans, only the Russians are not here this year. We've got so many, the British, and we've interacted with them. Actually, you would need another day to talk about what did we benefit from this trip. So when you look at it, it is for the benefit of the people of Zimbabwe. He briefly spoke about the Pomona deal. It is a pity that he does not understand what Pomona deal is. Pomona deal is a deal given to Zimbabweans by the council so that they can convert the West, the rubbish, into power. So if you look at that, yes, the Zimbabweans have asked some few Albanians to assist them because they are the experts in turning waste into power. All your rubbish you throw away, instead of dumping it somewhere, we use it to come electricity. So, Jokora, my Sekuru, I respect him, so I won't say much, but I want to just tell him, he must understand, we are running a country, not only a party. They are running a party and they are so selfish and they are asking for Zimbabwe to suffer so that their party can gain something. But now what we need to look at Zimbabweans, things are getting better, not only for Zimbabweans. Today's parliament in England, they were actually screaming about prices going up. We are not the only ones suffering. The whole world is in trouble. And this is a world show, a world platform where we are finding and assisting people and understanding how can we come out of our own troubles. How can we come out of the economical downfall the world is coming into, the depression the whole world is facing. This has nothing to do with ZANU-PF rule. It is entirely the world's problem. It's the year of depression. And we have to pray hard, work hard, and as I talk to you now, Professor Mthuli is if you can see, I've just shown you the COVID center where these people are coming from. That's where Professor Mthuli is discussing on how to help Zimbabwe come out of where it is. So we, as Zimbabweans, wherever we are, we must come together, unite, and work with Zimbabwe to gain the economical freedom we are looking at. And the last thing before you cut me off, I just want to tell you that yesterday, the president chaired a meeting where all the Africans came together to create an African trade center, where Africans can sell their products to themselves, where Africans can not only be providers of raw materials, but we must have stage one, stage two of our products. That when we send our products out of the country, it must be a finished product. The time of Africa to become a raw material giver is ending as of today. So as of tomorrow, which is not literally tomorrow, it means we are now working towards, as Africa, to have our goods, sell them in South Africa. South Africa sell their goods to us. We sell our goods in SADC. We sell them in ECOWAS. We sell them in Egypt, wherever. Africa must sell to itself. This is the position which the MDC does not want to understand. I mean, what I'm saying in short, the country fighting its best to come out of the economic problems. We are here not as a political party. We are here as Zimbabwe, the country which we have. You only have one country which you call yours in the whole world, and that is Zimbabwe.
Dr. Mavata,
Manerana is also, as we sit here, there is going to be a gala which is actually organized by the African Union. It will be 2 hours from now by 8 o'clock this side. So some of people are invited there. I will be attending the gala. It will be when we are just having the showcase of what Africa is, where people will be having traditional dances and some trying to show the world what Africa is and that who are we as Africans. Yes, indeed, to answer the question, there is an African gala which will take place at 8 p.m. tonight.
And also, we understand that the president will be meeting Zimbabweans in the diaspora. Mungo tisa na ngurote, shindifamba sei mangwana.
Mangwana maskati mtunga miruwe urumende, ne mtunga miruwe nyika. Vacha sanga na nevana ve Zimbabwe ku Zurich, which is about 200 miles from where we are now. Saka, vana ve Zimbabwe wano karamuno Switzerland, Poland, and German. Do anenge vari kuno ku Switzerland ku Zurich. President vari changa vachitaura mangwana pamusoro pekuti nyika yeZimbabwe iri kurongei nevana vari kunze kwenyika. Kuda kugadzirwa kana mapato kana mapoka anenge achibatsira kuti vana vari kunze kwenyika vari kuda mabasa kumusha vane maskills atiri kutsvaga vakwanise kuenda kumusha vachiwana mabasa evavo. Because kune mabasa akawandisa ari kucreatwa nehurumende asina vanhu vari kuatora. Tine maengineer, tine vadzidzisi, tine vakoti, tine zvavakawanda vari kunze kwenyika vari kunzi naPresident. As diaspora, let us look home and prepare kudzokera kumusha. Havazogumira ipapo. Vari kutaura kuti kana kunyange usingade kuenda kumusha, asi kana uchikwanisa kushanda usatanga amwe kwavakabva. Kumusha ndiko kune mudzi wako. Tumira mari kumusha, vakaidzimba kumusha, gadzirisai marodhi kumusha. President mangwana vachakumira vadai Zimbabwe kuti munokwanisa kuadopta maconstituencies. Kuti unogona kuti inini ndoda kutora chikoro changu chiri kwamutoko ndovavakira building imwe chete. Moendesa mari kumusha, building yovakwa. We are developing our country brick by brick. We are building Zimbabwe as Zimbabweans, whether you are in diaspora or not, whether you are CPC or not. We need to build Zimbabwe as a person, as a people of Zimbabwe. Tiri wanhu vakabatana taura hamwe chete. Saka mangwana kudai zvavanonzwa rinenge riri terera vaterera rinobva mugango remusoro wemukuru wenyika pachenge pachiputika uchine mukaka vakarongerwa vana veZimbabwe kuti vachazogara vachinanzira nekusingaperi kana Zimbabwe yedu tabudirira muzvongwa zviri kugadzirwa kuno nekuti mutungamiri wenyika ari kugadzirira diaspora enyika kumusha vari kugadzirirai rugare rwakanaka rwatinoshuvira.
But some people who are actually in the diaspora may question to say that how can they return home when we see that local teachers in Zimbabwe currently are crying about their salary? Who will pay them?
Yes, that's a good question, but they are not looking at the world at large. If I tell you Zimbabwe has a large number of African citizens who are in Harare today, who are in Zimbabwe today, we have a large number of Chinese. Well, let me tell you, the grass looks greener on another side. So teachers who are leaving Zimbabwe, nurses who are leaving Zimbabwe, going abroad, they hope that there is more money abroad. Yes, there could be more money, but the quality of life, the being Zimbabwean, the cheapness of things there, it's different. Yes, people are being paid. The government has not failed to pay the teachers. What simply happens is the teachers are saying their salary is a bit low. The nurses are saying their salary is a bit low. But yes, while the salary is a bit low, we cannot just increase it today. The government is doing all that it can. We have to increase our income as a country. And when we get that, we have to then increase the payments. You must know the government is the biggest employer in the country. And therefore, we have got a lot of ballooned a salary budget. And yes, we are facing problems here and there, but Zimbabwe will come out top. So we need to unite. We cannot run away from the country. We can never build this country alone. We want you. We want you in diaspora. Atinga irati toga nika ii. Ino wakwa neve ne wayo. Imi ndimi wari vye Zimbabwe. Wea shibatirane. Marino tine sefana ne apu. Asiti chai uona uromba urai.
Thank you so much, Dr. Mavaza. Guest lady, welcome to the program. Okay, taura eni stare eni uyeje kutimiru kupi tiyazinge kina chicho she vativo enetwe kere ya dona chava zosa vare pakoni taura eni.
Indoto, ane suma njengwa, nilikono ku California, nilikushandira Zoom Expo nesaza.com.
Tinona vama njengwa nasi izu vare Africa Days, vai raka kosha se kunemi sezi jarwa she Zimbabwe.
Aiwa, Africa Days varedu, tinofunga kuti izuva rekuti maAfricans vese, even maAfrican Americans, vanofanira kupururudza kuti ndivo vakabva vakaderuka mai vavo kuAfrica. zvokuti dai taikwanisa kusangana tese tonatsogita mabig parties kuno kuAmerica as Africa Day, but unfortunately kuno kuhaisi holiday, so we have to work. If we could find a way of getting together on a weekend and celebrate Africa Day, and I think Okoko, we are going to recognize Africa Day, even though it's 2 days later. But we need to make sure that all Africans, even born here, can recognize Africa Day as one of the days that they just need to recognize it, because the African do it.
Okay, Chris, maybe let me just bring in Mr. Tawanda Jokora, who's on the phone to respond to what Dr. Mavaza was saying. Mr. Jokora, you can go ahead. Kana muri kutinzwa taurai.
Please stay on the line.
Vana hava vanga vachitonga kwemakore makumi mana apura aya asi vanoramba vachingoti zvichanaka pamberi apo zvichanaka pamberi apo hatichada izvozvo ivo ndo vari kutotonga ndo vanokwanisa kuti zvinhu zvinake dai vaikwanisa kuti zvinhu zvinake dai zvakanaka pavakapinda vamunangagwa kubva 2017 iko zvine zvidhamuna 2023 zvinhu zvatonyanya kuoma muZimbabwe. Zimbabwe ndo yava imwe nyika yenyika dzisina zvadzinazvo inonzi one of the poorest countries in the world panguva yavanga vamunangagwa vachitonga. Saka vana veZimbabwe vaneta nekuudzwa kunzi tichadya pamberi apo asi tichiona ivo vari kutungamira ivo vezanu vari kutenga motokari dzakanaka, vari kugara mudzimba dzakanaka, vanoendesa vana vavo kuzvikoro zvakanaka, vana vavo havatodzidzi muZimbabwe, vanoenda kunodzidza kune dzimwe nyika. Ivo havadi kurapwa kuzvipatara zvedu, vanoenda kunorapwa kuzvipatara zvekune dzimwe nyika. Saka izvozvo ndo zvatiri kutaura kuti zvinofanira kupera. Kana uchiti uri munhu ari patriotic sekutaura kwavanoita iwa munangagwa nevanhu vezanu PF, munhu wese ngaarapwe muZimbabwe kusanganisira ivo. Vana vese ngavadzidze muzvikoro zvinodzidza vamwe. Saka patiri iko zvino hatichada zvekuramba tichiudzwa kunzi zvinhu zvichanaka mangwana, zvinhu zvichanaka mangwana. Saka tiri kuti vana veZimbabwe ngatibatanei, tisu vana, tisi vene venyika, kwete zvavanouya vachitaura kuti tisi vene venyika vachibvira ivo vamunangagwa navachiwengwa nevanhu vavo vanowirirana navo nehama dzavo. Isu tisu vene venyika ngatibatanei, tinonyoresa kuvhota neuwandu hwedu. Gore rinouya iro tobuda zvakare neuwandu hwedu tonovhota kuti hurumende iyi yadai kutitambudza, yadai kutigarisa muno mudiaspora, tiri 5 million muno. Hakusi kuda kwedu kuti tinge tiri muno, taifanira kunge tiri kumusha, tiri kumba. Iko kumba kwacho vanhu vese variko vari kungodya nhoko dzezvironda, vari kunhonga svosve nemuromo nenhamo iri kukonzereswa nevanhu vasingakwanise kutungamirira nyika.
Maybe if I can just come in there and just say, from Dr. Mavaza, the president, Emmerson Mnangagwa, will be meeting with Zimbabweans in the diaspora. What are some of the issues that you as the opposition would like him address at that meeting, should you have been in Davos or Zurich, where the meeting will be?
It's the same thing that we have, that Zimbabweans have been crying about, the issue of electoral reforms. In the electoral reforms, as Zimbabweans in the diaspora, we are continually asking and demanding our right to vote, that are Zimbabweans in the diaspora are constitutionally allowed to vote. But repeatedly, Emmerson Mnangagwa has promised that he's going to enact that electoral reform, and he hasn't done that. We all know that this is not the first time that he's meeting Zimbabweans in the diaspora. He came here, he was in New York, he was there, Marvelous, and many other Zimbabweans. He was asked by Jane Moyo about this issue of electoral reforms, and he promised in public that he was going to do that. That was even before the elections. And when the elections came, he never did that. Now I know you'll be promising again and telling diasporans that he's going to do something about it. But he is not doing anything about diasporans. There is no policy right now that ZANU-PF has passed that favors diasporans. There is nothing. Even when it comes to investments, We have Zimbabweans that are capable of investing in Zimbabwe, but they are oversighted, they are overshadowed. They are not given that preferential treatment. In fact, we are seeing foreigners, we are seeing white companies, we are seeing the Chinese, we are seeing the Russians, we are seeing other nationalities being prioritized ahead of Zimbabweans. And I will repeat again, I know Dr. Mavaza tried to tone down on the issue of the Pomona deal. The Pomona deal, if Zimbabweans that are here, they need to know that it was pushed when the councillors that belong to CCC had been removed illegally removed from council. So it was a combination of the officers that are appointed or that are employed by the city council through the Ministry of Local Government and Monzora members of parliament in the absence of the mayor. Mayor Mafume was also out. And that was when that stupid deal was pushed. Now Zimbabweans, especially Harare residents, have to foot a bill of $22,000 a day that is being paid to an ex-convict in Nguaya who works with the twins, Emmerson Mnangagwa's children. They have to foot that bill to pay to dump in their own dump site. That dump site is owned by Harare City Council. Now we have to pay Nguaya so that we dump. And we pay him again so that he processes that dump, that waste into electricity. And then after that, Nguaya sells the electricity to ZESA. So, and the city council doesn't get anything. Everything is going to Nguaya. And we all know who Nguaya works with. He works with ZANU-PF. He's part of ZANU-PF. He's friends with Emmerson Mnangagwa's children. And I've spoken to Mayor Mafume. He has addressed people on Twitter. He has nothing to do with that deal. Our councillors have nothing to do with that deal. And we are going to fight for that deal to be cancelled. And guess what? If we get that deal cancelled, they put in a clause that says $3 million must still be paid to Nguaya and the fake Netherlands country company that they are using. Why should we pay him $3 million when that deal went through without even going to tender? There were so many flouted regulations. We are not going to pay him $3 million, and as citizens, we are going to fight it until it is cancelled.
Thank you so much, Chief Tawanda Jokora. Back to you, Dr. Mavaza. Murukunzi wa chukuta urwa na wa Jokora, varukuti anzi. Shamurukuta ura ishkuti wa Mnangagwa, vachange varukusangana nezu, shwarwa jwe Zimbabwe, jinu, shavano garoita, asi, chino zobuda, apana. Pane zvingabuda here pamukuta pamusangano uyu?
Pane zvakawanda zvichabuda sisi, but chekutanga rega ndingobatsira vadzokora pavanoti rasikei nekuti dzimwe nguva vanombotiremerwe nekushandisa pfungwa. Pomona deal haine nevana vamunangagwa, hainei, hapana kana pavakanyorwa zita ravo. Idhiu rakatopasiswa necouncil, nefull council yamayakagara. Pakagara council iyoyi, Mayor Mafume was kicked out because he had some pending charges. Anga asungwa nenyaya yehuori uri mubato reCCC si. Ndo zvakaita kuti anga asipo, asi hazvitadzise basa kuenderera mberi, uyezve zvari kuita zviri kune 22,000 ichabviswa pazuva, manyepo akanyanya anotosemesa, handizivi kwaari kuawana. Hakuna mari inobviswa. Chekupedzisira ndisati ndazopinda pamhinduro ndechekuti vaDelish Nguaya havana kubatwa nemhosva, havana a single criminal conviction in Zimbabwe, havasi an armed robber sekutaura kwazvoitwa navadzokora uro nemapepa nhau uro nana hope chimono mbudzi yadhura vanenge vachingotukirira vamwe. Imi munoziva hope akatonyora achitanzi ndaka inini ndakatombosungwa ndikaenda kujeri 2017 and 18 and 19. Hakuna zvakadaro, hakuna akambondishaya, ndagara ndiri pano. And you can simply search whether I was arrested or convicted. So, ndomani po ewanhu veCCC mangwa ona vari kubva mumaoko, havasvosve vajaira kunonga svosve nemuromo. Asi chokwadi ndechekuti izvozvo hazvizve chokwadi, inonzi propaganda, hatingaitarisa nhasi because it's utter nonsense. But however, zvinobuda zvakawandisa. Iko zvino izvi zvatova ne Diaspora Forum. which is already in process. Yekuti kubva zvino kusvika zvichikwira ma embassy ari kukumbira vana vezavo kwese kwamunenge muri kuti you can go to Zimbabwe, you can register yourself with your embassies so that tinenge tine database yevana vedu vari kunze kwenyika. Kana tichinge tadaro, then we will continue assisting vana vedu vari kunze kwenyika nekukubatsirai kuti mukwanise kutsvaka zvine vanduso oro zvinobudirira oro zvinogadzirika kuti zvifambe munyika yedu yeZimbabwe. Chepiri, vana vari mudiaspora havasi vose vari mudiaspora vanova nhunzva tunzva nhundira mutsime sevana veTBC. Kune vana vari mudiaspora vanoziva Zimbabwe, vanowirirana nenyika yeZimbabwe, vanoziva kwavakabva. So kuva mudiaspora hakureva kuti uri muvengi wenyika yako. Isiri kuti pano there are so many things coming out, development, investment. Zviri kunzi hatidi kukupa basa iri kuvatorwa. Uyai mupindire mangwana kana vane mubvunzo vadzokora ndichavapa link. Munokwanisa kuita link mugotaurawo nemukuru wenyika muchibvunza muchapiwa slot yevari kunze vasiri kuZurich by tomorrow. Saka haisi nyaya yekuti tingangoramba tichidzokodza nezvayo, nekuti chokwadi ndechekuti pane zvakawanda zvichashanduka nekuda kwemusangano uyu. Uyezve usakangana kuti kana president vataura zvinoitika, nekuti he is above the law, he is the president. So whatever he says becomes the law. Saka we have trust in our president, and we trust that that will happen. And vasingafunga kuti zvingaitika, vakaita savana dzokora nebato ravo risina musoro, tinowanzvira tsitsi isinoti kune vana veZimbabwe, uyai muteerere president wenyu achitaura, mucheme zvichemo zvenyu zvinonopindurwa, nekuti our president is the listening president.
Vadzokora varikuda kukanda shoko, ndanzwa
kuti let's give a chance to Mr. Manjekwa so that we are done with him and then we can bring Mr. Tsokora back. Yes, so Mr. Manjekwa, can you tell us about the Zim Expo? When is it going to happen and where?
Sure. Yeah, it's going to happen this weekend, Memorial Day weekend, from Friday, the 27th of May, until the end of Sunday. We are doing it in Cincinnati, Ohio, right at the corner of Kentucky, at the Radisson Hotel. That's where we are going to do it.
Mm-hmm. So what can we expect? We know there will be some entertainment. What can we expect?
Yes, for the entertainment, well, you can expect a whole full range of activities. In fact, I can go through them in order. Starting on Friday morning, so we're going to play a little bit of golf. People are going to be there, about 8 of us are going to play golf. Then after golf, or in fact during golf, there's going to be passport renewals or consular services with the Embassy of Zimbabwe. It's going to be there providing all embassy services they do in Washington, D.C. to avoid people from going to D.C., come to the expo, get your papers done. Now in the evening on Friday, we have a business dinner. We have exhibitors who are going to be exhibiting on Saturday. Talk a little bit about what they want to exhibit and talk about business. And the ambassador is our keynote speaker. That's like our meet the ambassador kind of an evening. In the night, the kids or people that want to party, we are having a white party just down the street from the hotel where we are meeting. That's Saturday. Hopefully we get time to rest, because Sunday morning we are starting the day with passport renewals again. And also, business exhibits are going to be open all day Saturday. In the evening, we have a musical concert by Jazz Signal and Sandra Ndebele. They are flying right now. In fact, they're in the air right now, coming from Zimbabwe, coming to Zim Expo. And then on Sunday, during the day, we have three Zimbabwean teams that are playing soccer. We have a Zim Expo trophy, so it's a soccer tournament. And at the sidelines of that, we have a barbecue, picnic, gochi-gochi, where people are going to be eating Zimbabwean food, sada, nyama, maguru, whatever they want to eat. They'll be cooking on location there. And then in the evening, we're going to close the weekend with a concert by Tokyo Vibes right there on location. And Mzo 7 is also going to perform on Sunday evening. So that's the lineup of events that are happening this weekend.
Mm-hmm. Thank you so much. Unless you have more to add, Marvelous, I think maybe we can let Mr. Manjekwa go, because We are having too much politics.
Yes, I think I wanted to actually ask Mr. Majengwa something important that you said that interested me, that you're going to have a booth with CCC and ZANU-PF. And this is interesting because we've been seeing a lot of people calling on tolerance among, you know, the different political parties in the country. And then you also spoke about the ambassador meeting the mayor of Cincinnati, as they have a twinning between the city of Ohio, I think you said, and the city of Cincinnati and Ferrari. Can you tell us a little about that? Motore Nation.
Yeah, sure. Muswe Saturday, Muscat, ambassador, Waka, in fact, Pane Zimbabwean and Shona art exhibit. Cincinnati, I get to the Dominic Behera or something. I forgot his
Dominic Behera.
Right, yeah. And the art exhibit. So I got to go to Zimbabwe, Harare, Cincinnati, sister city. So one thing was sure at their own, in fact, they've been doing it already this week. So I was working to ambassador, what I know at their on location. And then what I meet, what I found, I put in a vice mayor, Newango Wakuru, what I meet with sister city, Yoyo, Mr. Sarat, what you over. Then you mentioned in Yema booth, not a bad one, but I'll take some booth waka wanda. We are in fact we want more. Then they exhibit space waka wanda. But among those who are exhibiting, Panewe CCC, Newe ZANU-PF, Newe Saza.com, Newe Cargo Link, Newe Mubatra Pamwe, Yana Savana, Arkuya Kukuno for that, Ne Bonzi Medical Aid. So we are trying to bring the services that the people are looking for on location, good on one is the good apa abata, and get a feel of home and a feel of how they can be able to support their home. Mukwana mubatira pamwe ya savana is a program marketed in Zimbabwe. You go batira ma drug addicts on location, and some of us here we don't know how bad it is. The savana knows that, and she's coming to tell us and try to seek help from the Zimbabweans. Because I think right now, only the Zimbabweans can help the Zimbabweans.
Yeah, kupanya CCC ne ZANU-PF. Tinomboona vanhu vachitatsurana. Pane zvamuri kugadzira here kuti tisazone pachiwanikwa vanhu vachizonesana.
Yeah, no, isusu takavaudza kuti isusu seZimu Expo hatiiti politics. We are a non-political business entity. So we provide a platform for you to give your literature and talk to your people, but no code of conduct. TV one on Damutemo and America anyone on Damutemo. So Mukawuya Kuzimu Expo, we are Muchiza, Mukiota Ranza Kanaka to make respect. Mukataka Tukana, Mapurisa Cincinnati, Afarano, Atema anyway, Kangoadeza, Munozingwa.
Imi zvakare mune sangano renyu kana kuti zvimwewo zvamuri kuita ikoko manga muri kuti muri kutengesa programu yekubatsira vari kurwara timbotiudzai nezvenyaya iyi musati maenda motiudza zvakare kuti vanhu vanokubatai kupi.
Okay, ini ndinoshanda nesaza.com. In saza.com, inotumira chikafu kuZimbabwe. Saka vanhu vari kudiaspora, we've been doing this for 20 years. Or go diaspora, you can log on saza.com, or take a chikafu, chobuda kuna any OK store in Zimbabwe. And among other services, it also Rushana name on the Bonvi Medical Aid. Bonvi Medical Aid, you know, provide a hospital platform for Zimbabwe and Zargu Zimbabwe. Takaza out in saza.com, or go to saza.com, you know, thank you, Samasa, to kuno kuna ma Zimbabwe that abroad. Ivo are going to go badadra, but where are we going? What are we going to do? Medical Aid. Plus also it's important with one second to my annual checkups. What's got what? Because Kachinji Kacho Gumbanya Mar known as a good yard but the Madame Chepa Chatas got what. I can come surround Anaso no Chepa ne I'm sorry to all to tell us very serious. You know, so what I talk on outside of my shoe. But I'm gonna quenda yearly open my baseline, the my doctors are coaches and kazi nokuti kwara nokuti ande unakurwara nokuti manamba ake handi watiri kuona mazuva ano. So medical aid iyoyo irikupiwa nevanhu veBonvi unokana kurapa kune any medical hospital kuZimbabwe, even South Africa nekuMauritius, depending on what plan that you get. Kana vaudi bata or more about izvozvo uyai pasaza.com kana kuti ndibatei parunhare rwangu runoti irwo 951-217-9832. And I'm going to go to the next one, Negandiko Demene Total Naipapu. You can sign up on location, we'll love it.
Aiwa, thank you so much for greeting us on this platform, which actually, you know, gives a chance to people in the diaspora to tell us about what they are doing. As we move on with the politics of the day, we will let you go, and hopefully your event will be successful. Thank you so much, Mr. Majengwa.
My pleasure. Thank you.
Mr. Majengwa, before you go, just one quick question. You said the embassy will be assisting people with papers. And we understand there's a new passport, the e-passport. Is it going to be available?
No. The e-passport requires you to be on location. Excuse me. And the machines are in Zimbabwe. So if you want an e-passport, you don't know Zimbabwe. I see the old passport is still available. So when you come to Expo, you have an old passport. Mm. Not new one. New one, for not on location, you go through the biometrics, and then the passport comes out.
And then, you know, what does a person need to renew their passport so that by the time they come, they are ready to get their
passport? You need a copy of your birth certificate, a copy of your national ID. Then you need a copy of your picture page of your passport. Now, whenever Jinji wakakurira kuno wakabakubaru wanoadike wasina ID, wanobatirwa. They can have an affidavit that would wakabakubaru wane 10 years wasina ID. Now, I'm at 25 years. I'm going to pass for the Akiega. I'm not going to pass here. I want to go to the embassy. So far, I'm going to go on person to go to Roma fingerprints. I'm going to go to the application. You also need two passport size pictures. These pictures are actually the British size or Mexican size. American pictures are a bit bigger. If you do get those, I'm going to check out the application.
Thank you so much, Mr. Majengwa. Have yourself a good day until we meet sometime.
Thank you. I hope you guys can come to the expo.
Yeah, sure. We'll try and do that.
Thank you. Have a good day.
All right. Thank you. Bye-bye. Yes, Marvelous, we are really running out of time, and I know the politics was getting heated, but let's just have Mr. Bango say a few words, and then we'll call the politicians. Mr. Bango, ungasitshela wena ukuthi siyazi ukuthi iminyaka yonke lilohlelo elihlangana khona izalwane zeZimbabwe ezesikhalangeni. Ibukalanga Day, ungasitshela ukuthi kuyabe kuhamba njani?
Lila Ibukalanga Day lilanga lapho esiyabe sisenza izinto eziningi kakhulu. Izinto ezihlanganela ukuthi abantu nje okokuqala sazane kuqala njengoba kwesinye isikhathi sisediaspora kanje, ziningi izinto ezisehlelayo singabantu okufana lokugula, abanye abantu bahlala bebodwa, so abantu kuqakathekile ukuthi abantu sazane. Njalo kwesibili lokuthi sibekwazi ukuthi abantu bakithi, what businesses are they doing? For instance, bakhona abanye bangama-lawyers. Njengoba sazi ukuthi kule lizwe leli abanye abantu they struggle with the accent yakuleli lizwe, but nxa kule lawyer eliyena elisukukhuluma ulimi lwakho, kuba lula kakhulu ukuthi uhambe uyothola usizo usebenzisa your own mother language, ungasoze uhlutshwe i-accent yalapha e-England. So then kube khona abanye abantu abenza imisebenzi efana loku le minye imisebenzi eminingi ehlukeneyo, siyabe sifuna ukuthi abantu babuye sibekwazi ukuthi abantu bakithi benzani. Kuphinde futhi after lokho into enye esiqhubeke yokuthi abantu ababezazi ukuthi bona bangobani njalo imbali yabo ihamba njani. Silabanye abantu abadala abakhona khona lapha abazaba bekhona besethekelele. Abantu abadala sibili abanye abangabe le minyaka efika kubo 80 years labo 90 years abazaba bekhona kulo minyaka. Abanye abavela kwezindawo fana lakubo Hingwe ngale, labanye abavela ezindawo fana labo Tokwana, abazaba bekhona bezosincedisa ngalolu suku ukuthi basikhumbuze ezinye izinto eziningi esingasazikhumbuliyo, njalo lokuthi baphinde babuyise uthando lesikalanga futhi kugqiniza ludo muluzi kwentu kwesikalanga. Toba tikudzana kuba kuzipa kuli wabuyanana kwazvokwazvokwa kwale kukalanga Katari. Njalo sipheka lokudla kwakithi lelo langa lemdanso, kuya kudlalwa imdanso emnandi kakhulu. Kulo mnyaka sabe sibe nhlanhla kakhulu ngoba siyabe silo ndoda bathi ngu-Allen ndoda abamaziyo ukuthi I think it's the first time ukuthi irumba yakithi ibe khona lapha e-Europe, kuyabe kuqala nqa ukuthi bekhona lapha e-Europe. So abantu bakuthakazelela kakhulu lokhuyana ukuthi abantu bakithi ababuye sizotshona sigwejisa sonke, but ngokunjalo asi kuti noma siti sibiza abantu bebukalanga kuphela siyazi ukuthi there are so many people abafisa ukuthi bafunde imbali abantu bebukalanga njalo bafunde lolimi lobukalanga ngoba ukuthi ufunde ulimi kudingakala ukuthi uzibandakanye nalabo bantu noma usondeze kulabo bantu ukwenzela ukuthi uyenelise ukufunda indlela abayenza ngayo, indlela abaphila ngayo. Manje wonke umuntu asikhethi ukuthi ungabe umuntu obukalanga noma ungumuntu angaphi. Sithi abantu bonke ababuye sizokholisa sonke leli daba.
Hayi, thank you so much. Hayi, siyabonga kakhulu, sizaxoxa kabanzi ngendaba yobukalanga kunsukwane ezilandelayo.
Ngiyabonga babukalanga.
Hayi,
thank you, man.
Yes. Yes, so we are back to politics, but unfortunately, Chief Soso, we have only 2 minutes to go. So if you round up with just 1 minute, that would be great.
Yes, let me talk about Zim Export. Tinenge tiripo ku Cincinnati as Triple C. Tiri musangano wevanhu unogara muvanhu. Saka takati pese panenge paine maZimbabweans. Tinenge tiripo Zim Export ne ukama nawo. Chago tanga tiriko goraga tanga tiriko Dallas Texas saka tiri kuti vana veZimbabwe vari muno muAmerica vari ku Cincinnati kana muchida sadza kana muchida maguru kana muchida mazondo guru riya remusana riya munoriwana pa Triple C stand chete zvekurwa kana zvekutukana isa hatiite izvozvo zvekutukana takafira na Dr. Mavaza munovaona vanouya pano vanenge vachitukirira President Chamisa vanenge vachitukirira nyinyi vanenge Tipusi, pamusoro pezvo vonyepa futi vachitaura zvinhu zvinotowisa ngoni manzwa vachitaura kuti president hanzi vamunapa vari above the law chavanenge vataura chinotongoita ndazunguza musoro hanzi hakuna chavanotaura chinopikiswa nekuti vari above the law ndomashoko avatoshandisa iwayo vachirumbidza vamunangagwa saka isu tinoti hakuna munhu ari above the law Dr. Mavaza timbokudzidzisai you are a doctor but today we want to teach you just a little bit of humbleness even Biden Trump or all the great president even Nelson Mandela it's Africa Day today we remember him for his humbleness there is no one who is above the law and don't muzvizive izvozvo touyawo kunyaya yedu yatinogara tichitaura sevana vemudhayaspora yekuti tiri kuda kodzero yedu yekuti tivhote vamunangagwa ngavasangane nevana vavari kusangana navo kudavos asi ngavataure chokwadi panyaya yedhayaspora vote it's our constitutional right we are supposed to be voting and he promised in New York that Zimbabweans are going to be voting if he doesn't come through this year then Zimbabweans will remember him as a lying and corrupt president
thank you so much
Can you weigh in on what Mr. Tawanda Jokora of CCC said?
Quickly, please, in a minute or so. We are running out of time.
Thank you so much. Chokta nga dauti wa Jokora wa gondi. Kuhisila chini mshimwe chete. Kuti mutunga miri wenyika. Ndiye mutemo. Akango isa signature yake watu wa mutemo. Mutunga miri wenyika. Hanye betade nga hata ura chino itika. Chino itwa. Saka mangwana. Mutunga miri. Tika zvacha udza vana vari diaspora zvinoitika nekuti vamunangagwa vanozikanwa semunhu asinganyebere nyika yake ende anonzi mutungamiri wenyika anoteerera chepiri ndira kumbotsanangura kuti yesu vana vari kunze kwenyika vari kuno kueurope mangwana vanokwanisa kunge vachikwanisa kuona mutungamiri wenyika uye aitione mutungamiri wenyika is open for everybody haisingori yevana vezanupf chete ndiye vana vezimbabwe uyezve Timi yedu hombe ndekuti Zimbabwe is open for business. Ini muri vana veZimbabwe uyai tsange kushanda. Kane program kana vadzokora vanga vasiri kuziva ichatanga yakatotanga iko zvine kuti kana muri kudiaspora pane ma link yamunonyora kuti mukwanise kutsvagirwa pekubata, pekurima, pekutokisa nguruve dzenyu kana huku. Any project we have, you bring up your project. Hurumende iri kutibatsira saka tichiita saizvozvo pepedzisira ndiri kuti taakupedza zuva ranhasi vana vezimbabwe kwese kwamuri zivai kuti vamunangagwa vanokudai nyika yezimbabwe ndiyenyu kana maakuzovhota 2023 aiwa vhoterai pana vamunangagwa kuti nyika yedu yoenderere mberi mwari vakutungamirirei tichakunamatirai musangano yedavos uchapera mangwana makuseni tinenge taakudzokerawo ichida kuti mwari agova nemi ende tigovotzaitwa kuno zvigobudirira nyika yedu igoenderera mberi kuna vadzokora ndinoti mwari akutungamirirei kapa mchanda ku expo uko mugoshanduka au mugodzoka ku ZANU-PF nekuti tinokudai weneni mune basa musangano wenyu munodiwa mese marave nemi vagande tida kutendai. And thank you for today.
Thank you so much. Yes, Marvelous. That was the end of the show. Thanks to our guests, Mr. Anes Manjewa and Dr. Simbama Vaza, and of course, Chief Sose Tawanda Tsokora. And not to forget, of course, Difa Wachapi Pango. Until we meet next week, thank you. Good night.
Thank you.
And I'm Marvelous Mkhlanganya, who are in Washington, saying a very good night.
Thank you.